chekutanga ndechekuti tiri kufana kutsvaga nzira dzekuti mavenda kana obva mumigwagwa achienda kwavangaende mavenda ari kufana kuenda vane alternative yekunorarama vari ikoko. Chechipiri ndechekuti mavenda kana voenda kwavari kunorarama vari ikoko, chii chiri kuitwa nevamwe vanhu munyika kuti vasapote kuti varambe vachirarama vari ikoko?
Chamusingatenderani nacho chii?
Chandinopokana nacho uye chandisingawirirani nacho ndechekuti mavenda vongodzi ibvai mumigwagwa pasina kutsvagwa alternative yekuti vararame.
Saka zvoitwa sei?
Nzira iyoyo takatoiwana kare, anoiramba ndiye mhandu wevanhu.
Nzira iyi ndeipi vazvovata?
Takauya neconcept senational vendors union yekuti mavenda muvenda wega wega ari mustreet reHarare, pane kuti mungomudzinga achingoenda kunze kwestreet. Pamuri kugadzira hurumende yeZimbabwe road yekubva kuHarare kusvika kumasvingo, kana contract ine 900 million, ipaiwo padeski pedu 90 million contract. Tinokupai mastandards enyu ana bitumen welder, tosheyawo 9 million profit kumavenda. Profit iyoyo tinobva paroad tichienjoya. Koneiko makambani mahombe maviri matatu anopiwa chinhu chinoita profit 9 million, imi muri kuchema kuti mustreet makazara mavenda? Ngatisheyei macontract iwayo, tawana efinancing bank inonzi NBS kuti tatemei. Isisi tiri kuti mari yenyika pa mainstream economy ngaishewe na vendor wega wega.